Zakaita Wakomana the army, jango to identity, of course I don't support a coup, but Zakaita, it was a good start for us, kuti tikwanise kuwa na voice redu.
Chamunofarira pazviri chii?
Chatiri kufarira pazviri ndechekuti vakwanisa kusunga vanhu vese were responsible for corruption, kunyanya vakomana ve G40. Chandafara zvikuru futi ndezvekuti they've managed to show vamugabe kuti havana simba rese munyika.
Ko inini kuAustralia kwamuri kuPerth, chii chamuri kuita muri ikoko?
Ya kuno kuya doing our best kutaura kuno kunhasi. Tine match yatiri kuita muPerth mutown iri kutangana 1 in solidarity of what the army has started, and just to speak out sema citizens tichimira kuti zvoni takuda change muZimbabwe.
Saka rally inenge yakanangana nei?
A message yatinayo pa rally is true, kuti as my citizens we just want a fresh start. Haizi rally yekuti iwe uri weZANU or we MDC, but ndiye kuti sevana veZimbabwe tirikuya pamwe chete, and we are just speaking with one voice ne one pfungwa kuti we want a fresh start, and that's our message.
Kana mauto akatadza kuita zvamunotarisira poitwa sei?
Mauto akatadza kuita zvatikutarisira, tichangoramba tichinkareja vanhu kuti hange tinovhota. 2018 my elections ari kuuya, we also want to keep focus yedu iri papo. So we'll keep encouraging people to hande tinovhota if kana mauto atadza kuita zvatiri kuda.